Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 4 chikunguru 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoti riri kufunga zvekukurudzira vanhukadzi kuti vasavhotera mapato asingakudzi vanhukadzi nekuvatadzisa kukwidza musarudzo sezvinoitwa nevanhurume. Sangano remisa Zimbabwe rinoti mwedzi uno riri kuparura zvirongwa zvizhinji zvokubetsera vatori venhau panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo. Mhemberero yezuva reIndependence Day yeAmerica yatanga zvine mutsindo munzvimbo zhinji muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira nekurwira kodzero dzevanhukadzi reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence kana kuti WALPE rinoti riri kufunga zvekukurudzira vanhukadzi kuti vasavhotera mapato asingakudzi vanhukadzi uye nekuvatadzisa kukwidza musarudzo sezvinoitwa nevanhurume. Gwaro rakabudiswa neZimbabwe Electoral Commission pamusoro pevanhu vachakwikwidza musarudzo dzegore rino rinoratidza kuti mapato ose akangokwanisa kupa vechidzimai nzvimbo dzisingapfuuri zvikamu gumi nezviviri kubva muzana kana kuti 12%, izvo zvinonzi nemukuru weWALPE Muzvare Stabile Dewa zvinoshatirisa uye zvinoratidza kuzvidzwa kuri kuitwa vadzimai nemapato ose munyika.
Zimbabwe Electoral Commission musi weFriday yakabuditsa list revakakwanisa kuisa mazita avo kuti vamirire vari members of parliament kuelection iri kuitwa mwedzi unotevera unova musi wa23 August 2023. Asi zvinhu zvakabuda munomination kotuma zvinotifadza isusu sevanhu vanoshanda nemadzimai ada kupinda mapositions eutungamiriri.
Chii chaitarisirwa nesangano renyu?
Taitarisira kuti mapolitical parties acharespecta section 1756 and 80 yeconstitution inotaura about nyaya dzegender equality. Zvinhu zvinoshungurudza kuti tikatarisa main political parties edu, tikatarisa ZANU-PF yakakwanisa kungopinza vakadzi 23 out of 210 constituencies in Zimbabwe. Tikatarisa zvakare CCC yakakwanisa kupinza vakadzi 20 out of 210 constituencies. Tikazvisa kumapercentages, ZANU ine 11% out of 50% inotariserwa neconstitution. CCC ine 10% out of zvakare 50% inotariserwa neconstitution. Izvi zvinhu zvinoshungurudza nekuti zviri kuratidza pachena kuti mapolitical parties haasi kurespecta madzimai anovasapota, madzimai anofamba navo vachishanda vese pamwe chete. Nekuti kana zviri zvekukampena vanenge vari vese, zviri zvepamarali zvekuimba nekuwaridza maZambia, madzimai ndiwo anoshedzwa kunze uyai. But kana zvazvekupinda maleadership positions, madzimai anenge akusadiwa. Tikatarisa kumapolitical parties kwese ikoko, kune madzimai ari strong, ane capacity, anoshanda, anoziva nyaya dzepolisi, anoziva nyaya dzekugadzirwa kwemutemo, anoziva machallenges ese anosangana nevakomana, vasikana, varume, vakadzi, vakwegura, vanorarama neurema. Hapana chavasingazive chekuti vangatadza kuenda kuparliament vagotonosumudzira nyika. Asi nenyaya yekuti hapana kakurespektwa kwemadzimai mumapolitical parties apa, ndopatinoona madzimai aya kuti akavharirwa panze, vachishungurudzwa, vachikanganiswa nenyaya dzevote buying, vachirwiswa, vamwe vachibviswa mazita avo pamalisti, vamwe vacho zvisingatombonzwisisiki. But donzvo riri rekuvharira madzimai panze. So isusu zvinhu zvinotirwadza kuti dai mapolitical parties akwanisawo kurespekta constitution ye Zimbabwe nekurespecto ma constitutions nema gender policies ema political parties avo anotaura about nyaya dze gender equality. Hapana chinhu chinonetsa ku hapana chinhu chinoshungurudza kuti izvo zvitaka tiri muna 2023 sure zvigonzi ma major political parties ano SRI 2 combined angochuza vakadzi less than 12%. Hazvitombonzwisisi kuti zvinorevei ende zvinongoratidza kuti ivo pachezvavo vari vese havana basa nemadzimai.
Mhosva inopiwa ani apa muzvare dewa uye nemhaka yei?
Chiri kunetsa ndechekuti mapolitical parties haasi kuda kutora responsibility pakutadza kupinza madzimai muzvidanho zvepamusoro-soro atinoti maleadership positions. Civil society yakaita a lot of work, ma women's rights organizations. Pekutanga zvaimbonza hakuna madzimai acho arida kumira, but vanhu vakashanda takashanda tikatraina thousands and thousands yemadzimai across the political divide, ma independent candidates ZANU-PF, TCC, MDCT, madzimai aitoda kukwikwidza muma elections aya, but akavharirwa panze, vakarwiswa, vamwe vacho vaingobviswa palist zvisinganzwisisike. Responsibility inodzokera kuma political parties, especially ma political leaders. Kana vasingaone kukosha kwemadzimai ma political party leadership structures avo, ndozvinozongobudikira. Nekuti kana ma leaders ema parties aya achikoshesa madzimai, achiona zvakakodzera, vaitorawo matano ekuprotectawo madzimai kubva kumhirizhonga, kubva kuzviskiri-skiri zvataiona zvaiitika zvekuti madzimai zongopesira abiridzirwa, avharirwa panze. So tinoramba tichingodzosera responsibility kuma political parties as an institution. Vazhinji vacho vane magender quotas, vane magender policies, vanazvo maconstitution avo, but havasi kuzviimplementa. Zvinongoratidza kuti ivo pachezvavo havarespecte madzimai, and isusu zvinhu zvisina kutifadza.
Zvino semadzimai moita sei nenyaya iyi?
Tukutofunga kuti tashikawo panguva yekuti madzimai ngatichibatsanei tisavhotere mapolitical parties asingarespecte madzimai, nekuti hatingaende kunoparticipata kupolitics kungonovawaridzira maZambia nekuvaimbira kuti ivo vapinde vaende kuparliament, vapinde vaite macouncillors, isusu tichivharirwa panze. Pane women's quota yakaintroduswa, pane vakadzi vangu vari very strong across all the political parties, vataitofunga kuti pamwe ndo vachaita maMPs kana macouncillors, but vaitoona vakadziwo vachitopushirwa kuproportional representation kwavanoziva kuti vanenge vasina simba rakawanda ikoko, vanenge vasina mari dzeCDF. Even kulocal government vakadzi vataitofunga kuti vachaenda mawadzi vachinokwikwidza vari macouncillors, vakatovharirwa panze nevarume. And tikatozotarisisa ma young women chaiko chaiko, hakuna vakapinda ma young women. Kana vakatopinda maybe 1-2 out of 210 constituencies. Zvinhu zvinonyadzisa and mapolitical parties anofanira kunyara nezvavakaita.
Vanga vari mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence muzvare Stabila Dewa vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tichienda pamhepo, vakafanobata chigaro chemutauriri webato reTCCC muzvare Fadzai Mahere vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Mukuru wemisa Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vanoti sangano ravo riri kuparura zvirongwa zvizhinji zvinobetsera vatori venhau panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo. Dr. Moyo vanoti vanoziva kuti kune vamwe vasiri kufara vachiti dzimwe nhau dziri kubudiswa dzakariregera divi rimwe chete, vachiti iyi inyaya iri kugadziriswa zvikuru sei panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo. Vanoti zvimwe zvirongwa zviri kuitwa nemisa Zimbabwe zvinosanganisa hurukuro neZimbabwe Media Center kuti utano hwevatori venhau huchengetedzwe, uye kuti Zimbabwe Electoral Commission ione kuti vanhu vose vanokwanisa kupiwa mikana panefenyure nemumapepanhau. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Semisa Zimbabwe, sezvamunoziva, donzo redu nderekusumudzira nekuvandudzira kupepetwa kwemashoko munguva yesarudzo, kuitira kuti vana veZimbabwe vakwanise kunge vachiita sarudzo vakatsika pavhu rakasimba yatinoti informed decision making. Benita Zimbabwe chata dai kuunganidza urongwa wakasiyana-siyana watiri kudai kuparura mwaka uno unosanganisira kusimudzira mabasa evatapi venhau yatinoti iyo training kuti mitemo inoshandiswa musarudzo yakamira sei ndochekutanga chechipiri kusimudzira mabasa evatapi venhau murongwa unova ihwohwo kuti vatapi venhau vanokwanisa sei kuramba vachipepeta nhau dzesarudzo zvisina kudonhera mumwena kana kuti munjodzi dzekushambadza nhema dzatinoti iyo disinformation and misinformation. Saka saizvozvo tiri kudai kusimudzira mabasa avo nekuvatrena kuti vange vachibata basa ravo zvakasununguka. Pamusoro pezvo tiri munhaurirano uyezve tiri kufambidzana neZimbabwe Media Commission kuparura basa rekuti vatapi venhau vange vachichengetedzeka pamusoro pekunge takaita basa iroro nevemapurisa kuti kana tamunguva yesarudzo zvikuru sazeki ndo inenge yakuona kuti mabasa enhaurwa anofambiswa sei vanogadzira komiti yavanotiyo inonge ichiongorora kufambiswa kwemashopu yavanotiyo media komiti inova zeki inenge irivo vamwe vevanenge vakagara mukomiti iyoyo.
Zvii zvamuri kukurudzirawo kuti zeki iite?
Tinokurudzira isusu kune vezeki ndosekuti vange vachifambisa basa ravo nemazvo pakuti vakaona pakanganiswa zvikuru sakana pamapato ezvematongerwo enyika asiri kupiwa mukana yakafanana pachitashi chenyika ZBC vange vachipinda vachindogadzirisa kuitira kuti vasamirire kuti sarudzo dzipere vozotanga kutaura nhunha idzodzo kasi kuti ipapo vagadzirise pange pachiva nekuyanana. Tichipedzerawo zvakare tine urongwa hwekuti tiri kushanda neportals yatirikugara nawo pasi neministry yeICT tichishambadzira zvikuru sakuti madandemutande ngaange aripo nguva dzose kuti ruzhinji rushandise madandemutande tisanyanya kumhanyira kuda kundodzima madandemutande kana tisina kunge tagutsikana nezviri kuitika yatinoti iyo internet shutdown. Saka izvi ndo zvimwe zvezvimwe zvatiri kudai kutsigirana nevatatu venhau kasizve tiri kutaurawo nevekunze vanosanganisira ecosadhasi vekuau vemueu nenyika dzepasi rose vari kuda kuuya kuzoita sekuzoongorora sarudzo senisa tinovapa maonero edu kuti kunze kwakamira sei kuti vakwanise kuzonyatsokunyora ruvaro rwavo zvavanenge vaona vachinge vawana information yavana.
Asika vamwe vezvematongerwo enyika nemapurisa vanombotiwo ivo vatori venhau vacho vamwe vanenge vanozotema vakarerekera divi vamwe vachifamba nevamwe vanenge vachitsvaga rutsigiro vemamwe mapato ichokwadi here ichi uye muri kutaurawo kuti kudii naivo vatori venhau vacho?
Zvokwadi iroro idenda rinowanikwa mukutapwa kwenhau senisa taka tinofara zvikuru sakuti tisi vamwe vekutanga vakabuda pachina tikati vanovava mamembers emisa vari vatatu venhau hativabvumiri isu sesangano kuti vaende vande kupidza musarudzo zvikuru sare dzezvematongerwo enyika atinotiwo maprimary elections kuti vandoedzawo kupinda mupolitics sezvamunoziva vatatu venhau vazhinji vamwe vakabva mukutapa nhau vakaenda kupolitics. Kasi kana pfungwa dzako dzazvo dzagadzikana usaedza ukakundikana wodzokazve munewsroom wakundogara wakutapa nhau izvi zvinokonzera kuti pange pachiuya njodzi dzekuti hauchanyatsokukwanisa kutepfenyura kana kutapa nhau zvakasununguka nekuti waone nhunha dzezvawakasangana nadzo nazvo mukuindawo mune zvematongerwo enyika. Saka isu senisa Zimbabwe tinoti izvozvo kuvatapi venhau kana uri memba yedu ukapinda mune biraii dzemutoo tobva takudzinga kunisa kana usiri memba yedu tinobva takuudza kuti garai maziva njodzi yacho nekuti patine takuzotaura nezvazvo isu hatidi madzvatsvatsva anoti akaendawo kodzoka akaendawo kodzoka nekuti anotiidzira mitunhi nemago mukuitwa kwebasa redu tovhiringika.
Ko vanotema vakarerekera diva?
Vanotema vakarerekera rimwe divi zvinokanganisa chiremerera cheumisha hwedu ndozvatinotaura tichiti chinova chidziviriri chikuru chemutapi wenhau kumira padonzvo reumisha chatinotiwo maethics, kuita basa zvakanyatso kuparurwa zvekuti unoti hauna dadiro wakamiririra, unopa mativi ose enyaya, woregera anenge achierenga, anoteerera kuti aive neiye anosvika kuti chokwadi apa zvasirehwa zvakadai, nekuti unenge wamupa mativi ose maviri. Izvozvo zvinochengetedza umhizha hwedu, zvinochengetedza kuva vanhu vanenge vakachengetedzeka patichiita basa redu. Ndozvatokurudzira vatapenha wedu patichimudzira mabasa avo yatinotiyo training nguva dzekare dzekudai.
Mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti vamwe vakanga varipo pakaumbwa kwebato reMovement for Democratic Change vanopomera mhosva mutungamiri webato iri aripo iko zvino vaDouglas Monzora, vachiti vauraya bato reMDC. Umwe wevakange pakaumbwa bato iri vaElias Mudzuri vanoti zvinosiririsa kuti nhengo dzebato iri dzakatadza kuchengetedza bato iri. MuNewsday makare, mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanokurudzira vatsigiri vavo kuti vaende kumisangano yeZANU-PF kuti vasarohwa nevanhu veZANU-PF, asi vachivaya kuchidza zvekare kuti vazive pekuvhotera musi wesarudzo. Chronicle rinoti nhasi muBulawayo dare reHigh Court richanzwa nyaya pakati peZimbabwe Electoral Commission neavo vakamhangara vachiti Zimbabwe Electoral Commission yakatambira magwaro ekukukwidza evamwe vanhu nguva yekunyoresa vanhu yapfuura. Yave nguva yenyu vateereri yekuzotaurira Mega zvamunofunga.
Ndinokumbirawo pavatungamiri vose vanhu kampeni kuvhota tichavhota, asi ndinokumbirawo kuti semasvikiro emunoita kwari munosvika kwedu kwese uku muchitsvaga rutsigiro, takuisaiwo pamusoro muti yeukewo muchidzokawo kwatiri, kwete kuzotivharirawo mikova nokuti izvezvi munoti mikova yose yakavhurwa. Asi tozouya nezvichemo munemoti tangai mapa appointment kuti musvike kwatiri. Iyeyeyo inotirwadza chaizvo isusu sevavhoti. Ndapota ipapapo ngapanyatse kubuda pachena pane vese vetichavhotera kune uchazohwina, nokuti izvi ndozvotorambira vana munangagwa. Tava kuvaramba saizvezvo nemhaka yekuti havachadi vanhu, vanotokanganwa kuti isu takavapa basa, vanotokanganwa kuti isu takavavhotera kuti vahwine izvezvo. Saka hatichavadi vamunangagwa, hatichavadi. Ngavachimbobvawo. Ndini Sifasi Masunda, chizvarwa chemubhikita East.
ZANU-PF this year mukawana mavhoti kana kuti 20,000, mune lucky bhozi. Hamuna nyaya, hamuna kana minduro. Tokufunzai kuti ZANU-PF chii chamakamboitawo government kutonga kwamakaita? Unzwa tei takawaka marodhi, takachera madhemu. Ndo chete zvamunoziya, madhemu nemarodhi. Kana ana mavhaza ana mugwadi kungotaura hanzi, mutungamiri wenyika wari kuita zvine musoro, wari kuchera, wari kuvakisa madhemu, wari kupisa mugwagwa. Akomana, madhemu sinzi pamakabvira 1980 mungo waka madhemu chete. Mune madhemu mangani kana muZimbabwe? Munoswera muntu paituru waka madhemu? Madhemu api acho ari kumbowakwa?
PaStudio 7, PaStudio 7 apo. Uri kuona here kuti munangagwa ari kukamberera chipo si nezvaari kuita? Zvese zvaana fazi nezvimwe zvakadai dai. Kukambenera chipo si ikoko, zvese zvaanenge achiita izvi zvokutuma anhu nokurambe mhosva dzinenge dzichiitika kuitawo kuti vanhu vatizire kubato rechipo si. Haachenjera mudhara rwendo runowaenda watsvedze.
Manera kanaka Studio 7. Ndoda kumbovunza vumbunzo wangu wakakura. Kokomichi, uripiko? Komichi wakabuda kuchitaura kuti unoda kukondesta. Uri president MDC wakazodiko naiko mi. Komichi we, wadiko. Ha? Kukadibodo, shaka kukurira wo. Tora ngarira marisa wa 2018 na shana unziwa. Kukaita soja subinza pa riski. Tika kufaria shukuru. Shinda mberi kuwa kuru kushinyaza kutaura kuti. These results are totally fake. Kuchitaura. Simunu ucha ya chai. Wakasa nyingereka papi kwa otera munzoro. Otera munzoro. Nomadi. Nae wakomi ichimuripi.
Gandhi ziso kune muri ya Zimbabwe. Hama dzangu zvakaitika muna 2018 zvekuti Priscilla Chigumba naMaraba ndivo vakapinza munangagwa pachigaro. Izvozvo zvikaitika futi this time vana Zimbabwe ngatife nawo.
Ndada kutaurawo pamusoro peidzo mbavha idzo dzezanu PF idzo. Dzinofamba dzichinyepa kuuya kuchipinge dzeikambena netaba anenge sitole munhu wavakatambudza achiri mupenyu. Chido kumuuraya vakada kumbomuuraya kwachibuo kunozi kwachibuo kwamuhloi kuchipinge uko vakamutadza zvine zvinova kunyepa kuchimuti ndapanenge kuda mavhoti zvevanhu vekuchipinge ndokupatisanze kuchipinge vakuda kuchitaura ngezvake munhu akashaika almost 20 years ago vakunyepa kuchido kukambira ndiye vechikambira ngemapfupa emunhu akafa sei vasingadhani vanhu vezanu PF sei musingadhani imwe muri kukambira ngemunhu makodo emunhu wakatofa kudhaya wakaora chimupenyu amumunhu. Muda munhu kuti wafa vanhu vekuchipinge ndokuudza misi tisapatiswa ndo makwanda kude mavhoti edu machi tisavavhotera tisavavhotera sevari kuenda kuna ngomo mungomo kwavakaenda kubulawaya vakauraya vanhu naiye munangagwa anga aripo kuti chiuraya vanhu bendege wanga aripo zvino zvova kunyepa kuda kuchida ngomo pasara kuti makore anotera vakambeni futi nditsvangirai asi achiri mupenyu havasaimbuda but ndatenda hangu.
Makasimba here, makasimba here Studio 7 nevateereri vese. Mukomana ngaachimbopinda avo vakatadza kubva 1988 avo kusvika izvezvo zokambeina vakatadza mashure meso. Saka tinoti ngapinda ake mukomana ende unozorora vakomana vemagold mafia.
Ito tange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi izuva guru muAmerica sezvo nyika ichange ichicherechedzwa zuva rekuwana kuzvitonga kuzere reIndependence Day kuchange kuine mabiko nemhemberero dzakasiyana-siyana. Gore negore mutungamiri weAmerica Joe Biden vanoita mabiko ekutambira nekukorokotedza vaputeri nevabvakure vakakwanisa kuwana mukana wekuveva zvizvarwa zveAmerica gore rino. VaBiden vakatiwo chero ivo madzisekuru avo vakabva kuIreland kuzogara muAmerica vachiti nhasi vanodada nekuva chizvarwa cheAmerica.
Thank you for choosing the United States of America, believing that America is worthy of your aspirations, worthy of your dreams. Making this journey, you've done more than move to a new place. I've kept my commitment and sent an immigration reform bill to the United States Congress. It includes smart border management and security and a pathway to citizenship for 11 million undocumented people in America.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vachitaura kumuzinda weWhite House kunemberero yekutambirwa kwezvizvarwa zvekunze zvakapiwa magwaro ekuva zvizvarwa zvemuAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica, mufundisi wekereke yePraise Covenant International Church, mufundisi Rebecca Makai, kuti tinzwewo maonero avo.
Ndoda kuti titendo Mwari isusu semaimmigrants munyika ino yatakasvika munyika yeAmerica. Tiri kupembererawo pamwe chete nevaridzi venyika ino nesuo takawana mukana wekudaidzwa kunzi maAmerican.
Chamunonongedzera imi kuti munonyanya kutenda muzuva iri ndechipi?
Tiri kunyanya kutenda kupemberera zuva reIndependence muno maAmerica, ravanoti 4th of July, vachipemberera kusununguka kana kuti kusunungurwa kubva muutongi nehudzvanyiriri hwakanga hwakaitwa namaBritish kumaAmericans.
Rochirevawo kuti kudini zuva iri kwamuri?
Musi wa4 July zvinoreva kuti ndiro zuva rakagashidzwa maAmericans kusunungurwa. Nechirungu vanoti ndo on the 4th of July the Continental Congress formally adopted yavanoti Declaration of Independence yakanyoreranwa nauye mutungamiriri ainzi Jefferson.
Zvamunobatisisawo imi sechizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica ndezvipi?
Tikunyanya kutenda kuona nekudzidza kuti maAmericans anoramba achirangarira zuva iri. Vanouya pamwe chete ndozvatiri kudzidza, vanouya pamwe chete vanosangana. Hazvinei kuti uibato ripi uibato ripi, asi unoona kubatana kwenyika yese pasi rose vachipemberera zuva iri rakasunungurwa nyika. Chinova chidzidzo chikuru kwatiri isu tiri munyika dzinowo takauya muno semaimmigrants, asi tichizoonawo kuti tavewo vamwe venyika ino. Saka tinongofara kudzidza nekuona kupembererwa mhembererwo dzinoitwa nemutoo wakadai mune dzimwe nyika, kudai chave chishuviro zvichiitikawo kunyika dzedu dzatakabva, kuti kana zuva reIndependence richisvika tipemberere pamwe chete nyika yose pasina kuti uibato kana kuti ndiwoku.
Avo vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica vari mufundisi wekereke yePraise Covenant International Church, mufundisi Rebecca Makai, vari parunare naEvans Zvininga weStudio 7. Zvonguvedi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoti riri kufunga zvekukurudzira vanhukadzi kuti vasavhotera mapato asingakudzi vanhukadzi nekuvatadzisa kukwidza musarudzo sezvinoitwa nevanhurume. Sangano reMisa Zimbabwe rinoti mwedzi uno riri kuparura zvirongwa zvizhinji zvokubetsera vatori venhau panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo. Mhemberero yezuva reIndependence Day yeAmerica yatangazwa nemuchindo munzvimbo zhinji muAmerica. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.
Sokuisika tisendaba kuVOA.